This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina kukwadzi 19, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinenge zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova munyori wezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaDidmus Mutasa vanoti havatambire kudzinga kwavo mubato nekuti Policy Bureau iripo haina kusarudzwa pachitevedzerwa mitemo yebato.
Vashandi munyika vanoti vacharatidzira kana hurumende ikasawedzera mari dzavo sekurudziro yebhanga guru munyika.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzokweshana pfungwa pazvinoreva kutanga kudyidzana kweEuropean Union neZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimboona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaDidmus Mutasa avo vakadzingwa mubato iri nezuro vanoti havacherechedze kudzingwa kwavakaitwa nekuti Politi Bureau yakavadzinga haina kusarudzwa pachiteverwa bumbiro remitemo yebato. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vakazivisa nezuro kuti vaMutasa nevaimbovesa chigaro weMashonaland West vaTemba Muliswa vadzingwawo pamwe chete navo. Vamuliswa vanomirira hurungwe East muparamende. Vamwe vakadzingwa mubato mushure meCongress yemunazvita vanosanganisira vaivesa chigaro vesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaJabulani Sivanda nevaive mutauriri webato varugare Gumbo.
Asi vaMutasa vakashanda nemutungamiri webato vaRobert Mugabe kwemakore anodarika magumi mashanu vanoti zviri kuitika mubato ravakavamba nevamwe vavo muZANU-PF handizvo. Vanotiwo zvaakushamisa kuti amai Grace Mugabe ndivo vanenge vava panyanga kunyange zvazvo bato iri rakatanga vasati vatombozvarwa. Amai Mugabe vakagara vataura kare kuti vaMutasa avo vanodaidzwa nechikwata chinotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nerekuti Gama Talks vaifanira kudzingwa mubato. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMutasa mbune tikavabvunza nezvekudzingwa kwavo.
Ndinoti ndozvo tiri kunzwa zvichitaurwa mumapepa, asi inini ndiri kubvunza kuti wakandidzinga kuZANU-PF ipi yacho? ZANU-PF iyo tiri kuti iri kunze kwemutemo here iyo ivo vari, kana kuti ZANU-PF yakanga iripo kare iyo ivo vakabva mairi? Ndichitizve inini havagoni kundidzinga kuZANU-PF yavo iri kunze kwemutemo nekuti handina kumbenge ndiriko, handisi nhengo yeikoko.
Saka zvave kureva kuti kwave nemapoka maviri ezanu-PF here apa vaMutasa?
Zvinotaridzika kudaro, ehe. Pane boka rinoteera mai Mujuru iro vakati ivo iro boka iroro riri kuda kuvauraya, saka ngaridzingwe mumusangano. Rikadzingwa kwese kwese rikabva zvaro rakanyararisa. But zvino zvaakuitika izvi nekuti apa vakati ndiri kuuya kuendeswa pamberi pedisciplinary committee, wakati haisati yagara disciplinary committee iyoyo kudakara mai vazoti Africa. Hungu mai vakasvika, hungu yakagara pasi, hungu yakandidzinga, zvichireva kuti mai ndo vaasenda yepower kune rimwe boka iri. Isu tiri kuti aiwa izvi hasati zvamboonekwa kupi nepi, zvinhu zvakaipa. Takagara namai Sali Mugabe saFirst Lady, hatinambovaona vakagara patop table baisu, endi vakanga vari pachigaro china mai Grace Mugabe. saka zviri kutishamisa kwazvo kuti zvinochiri kuda kuitika ngechipi and naturally pamusana pekuti wakadzinga vanoti gamatox wakavadzinga wese so zvichireva kuti iwo wakaenda kumusangano usina magamatox wakaenda kumasangano une zvipfukuto so chokwadi kwavaitaka misangano miri mumwe wegamatox nemumwe wezvipfukuto
asi kana muchiti mai ndo vanenge vaapa nyanga munenge muchireva kuti kudi apa vamutasa
tinge tichireva nezvo tiri kuona wablessing tiri kuona kunge mai ndo waakuita zvese zvese zvinofanirwa kuda kuitwa kune gurupu revamunangagwa ndiwo wacenter of power hatisi kuona fanika baba Mugabe ndo wachiri center of power nekuti vamwe vese ava vakasarudza onenge vakavasandudza one temporary basis handifungi kuti vari permanent
vamutasa pakaitwa sarudzo dzeby election kuheadlands munopinda here musarudzo idzi
handisi ndikarege kupinda ndine constituency yangu and handisati ndaserva 5 years ikoko and vanhu voko ndinoziva kuti vanoda kuti ndirambe ndiri mp wavo
vaimbona nezvekurongwa kwemabasa muzanup f vatidmas mutasa vari parunare kuheadlands
sangano revashandi rezimbabwe congress of trade unions kana kuti zctu rinoti riri kupinda munhengo dzaro richinzwa pfungwa dzevashandi paurongwa hwekuratidzira huri kurongwa nesangano iri zctu inotiwo haitambire pfungwa dzemukuru wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya dzekuti vashandirwi vambomira kukwidza mihoro yevashandi kwegore rose mutori wedu nhautaura ishava anotipa nyaya inotevera
bhangi wane vanoti vashandi vakawanda muzimbabwe vagara vanotopiwa mari shoma pane yavanofanirwa kupiwa nokudaro vangiwane vanoti zctu iri kunzwa kubva kumasangano ayo akasiyana-siyana nechinangwa chekuda kuti vashandi varatidzire senzira yekuratidza kusafara kwavo nepfungwa dzavamangudya vachipindura mubvunzo wekuti kuratidzira kwakadaro kungabudirira here sezvo makambani akawanda akavharwa uye vanhu vakawanda vasisiri pamabasa vangiwane vakati vane chokwadi chekuti urongwa hwavo hunobudirira
hungu hatingaregedze kubudira nekuti vacho vabayiwa nemazano apiwa kuhurumende navamangudya kunyange vari vacho matinoizvo tinogotsikana tinoti nyika ndeyekwedu iyi tinoziva kuti vashandi vaavashoma asi vavo vashandi varipo ivavo ndivo vanofanira kuratidzira chero vakaita vaviri chero vatatu vanofanira kuratidzira kutsutsumwa kwavo nemashoko iwayo
sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council varichard gundani nezuro vakaudzawo studio 7 kuti vashandi vehurumende havatambiri pfungwa dzavamangudya vamwe vashandi vemakambani akasiyana-siyana vanoti vanobvuma kuti mamiriro ezveupfumi haana kumira zvakanaka munyika asi vanotiwo vashandi vakawanda vari pamabasa pari zvino vari kuwana mari dzemihoro dziri pasi zvekuti pfungwa yavamangudya inogona kuvasiya vave kuona nhamo yakapfuura yavari kuona pari zvino mumwe mudzidzisi nezimbabwe open university vadidmas dewa vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vanotsigirawo pfungwa yekuti harizi basa ravamangudya kana kuti hurumende kuti vatari kuwedzerwa kwemihoro yevashandi vadewa vanoti zvisinei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika kune mamwe makambani ari kushanda zvakanaka zvekuti anokwanisa kuwedzera vashandi mari
ikonomi kutaura chokwadi haisi kunatsopefoma zvakanaka asi nyaya dzakadaro kazhinji dzinowanzogadzirwa kana kutauriranwa mune zvakanaka pasina yatinoti dictatorship kana kuti position inongobuda ichitaurwa nemunhu asiri iye akanangana nezvazvo taitariserawo isusu kuti mari dzinotambirwa nevashandi kumaindastri akasiyana-siyana dai dzastrivha kuti dzasvika patinoti papoverty datum line
vadhewa vanotiwo panyaya dzemihoro pane dambudziko guru munyika rekuti mumakambani akazvimirira ega pamwe nehurumende mune vanhu vashoma vanowana mari yakawandisa vamwe vachipiwa mari shoma-shoma izvo vanoti zvinofanirwa kugadziriswa vachitaura nestudio 7 mugweru nezuro vangiwane vakashora vamangudya pamusoro pemashoko avo avakatura svondo rapera vachitaura urongwa hwemari yenyika vamangudya vakapa pfungwa yekuti vashandirwe vambomira kuwedzera vashandi mari yemihoro kwegore rose vachiti nekuda kwekuoma kwakaita zveupfumi munyika makambani akawanda hakwanisi kuwedzera vashandi mari uye kuwedzera vashandi mari uku kunogona kuwedzera kuipa kwemamiriro ezveupfumi munyika Asi vangiwane vakati harisi basa ravamangudya kana ani zvake muhurumende kuti vape pfungwa dzakadaro sezvo pane masangano anomirira vashandi nevashandirwi anove ndiwo ane kodzero yekuona zvakanakira mapoka maviri aya.
Tinogutsikana kuti vamangudya ndivo vanopa chipange mazano kuhurumende. Izvozvo hapana chakamboibva. Asi nyaya yavakupindira zvino kwatiri haisi nyaya yavo. Tine makore akawanda tichitaurirana nevarumbi vedu kana kuti vatinoshandira. Dzimwe nguva tinyatsowirirana kuti hapa hapana chiripo. Hapana chatingapakura tiwedzera nedzimari. Ngatingoregedzai zviripo zviripo. Asi kana pakazoita munhu anzi ngaakuti tiregedzai, kunyange nevanokwanisa havachatoda kuzopa nokuti vanenge vanzi tirogedzai kupa. Dambudziko ratinaro zvakare muno muzimbabwe ndiro kuti vanhu vanongofunga kuti mari dzinotambirisa vashandi ndiyo yatingati major cost kubusiness. Asi mastudies akawandisa akaitwa yese akawandisa handizvo. Takatoonekwa kuti isisi mari dzinopiwa vashandi vemunomu dziri pasi zvakatonyanya kudarika kunyanya kusouth africa kunyange kuzambia.
Kunze kwekupiwa mari isingavakwanire, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti vashandi vemuzimbabwe vakatarisanawo nedambudziko rekuti hurumende inovabatira mitero yakakura izvo zvinovasiya vasisina chekubata. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Pafacebook page yedu munokwanisa kuenda pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reWorld Health Organization rinoti mabasa ekurwisa chirwere cheEbola ari kuvhiringidzwa nemavigirwo ari kuitwa vanenge vashaya nechirwere ichi. Ayo rinoti vari kungoitwa nenzira isina utsanana mukati. Vakuru vezveutano vayambira kwemwedzi yakati wandei kuti kupedzwa kwechirwere ichi kunoitika chete kana vanenge vaonekwa vainacho vachichengetedzwa pavo vega kuitira kuti vasatapurire chirwere ichi kune vamwe. Vari kutivo vanenge vafa vanofanira kuvigwa nevanhu vanenge vakapfeka mbatya dzekuzvidzivirira. Gwaro leWHO resvondo rakapera musi wa15 kukadzi rinoti vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakavigwa nenzira dzinoita kuti vamwe vanhu vabatire chirwere ichi muGini, uye vanhu vakadai makumi mana nevashanu vakavigwawo muSierra Leone nenzira imwe cheteyo.
Kata yadaidza mumiriri wayo kuEgypt nhasi panguva iyo paine kusawirirana kwenyika mbiri idzi zvichitevera kutumwa kwemauto emuchadenga emuEgypt kunorwisa chikwata cheIslamic State muLibya. Egypt yakabomba nemuvhuro zvichitevera kubuda kwevhidhiyo inoratidza ISIS ichigura misoro vanhu vemuEgypt vechitendero chechikristu makumi maviri nemumwe. Asi Kata iri kushushikana nedanho rakatorwa neEgypt rekurwisa Libya.
Mutungamiri weUkraine vaPetro Poroshenko vanoti kutorwa kwenzvimbo dzakakosha kumabvazuva kwenyika iyi nevanotsigira Russia kunotyora chibvumirano cherunyararo chiripo. VaPoroshenko vataura mashoko aya nhasi apo vanga vachitaura pafoni nevatungamiri veRussia, Germany neFrance. Kiev yakaudza mauto ayo nezuro kuti abude muguta reDeborskev, nzvimbo yenjanji inokosha sezvo ichibatanidza Luhansk neDonetsk, maguta akakosha munyika iyi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Kati kutirira kustudio 7, munotibata pa 909am, 4930, kana pa 12080, nepa 15455 kHz, pa shortwave. Munokwanisa ukutipata pa channel Zim, mchishandisa decoder re Wizdig, kuvapa 9pm kushika 11pm. Kana muri pa Wizdig, tragai channel ya kanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kweka nguva voribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net.
Makateerira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Mushure memakore anodarika gumi pasina kudyidzana pakati peZimbabwe nesangano reEuropean Union kana kuti EU, misuo yakazozarurwa nemusi wemuvhuro svondo rino. Apo sangano iri rakapa Zimbabwe mari inosvika $267 million. Sangano reEU rakanga ratemera Zimbabwe zvirango mushure mekunge hurumende yatanga kubvuta mapurazi kubva kuvachena pamwe nekubiridzirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2002. Mari iyi inonzi ichabatsira munyaya dzehutano, budiriro mune zvekurima pamwe neutongo hwakanaka. EU yakatemera Zimbabwe zvirango mugore ra 2002. Asi munguva yehurumende yemubatanidzwa, hurumende yeZimbabwe yakazoumba chikwata chevanhu vatatu chaisanganisira vaPatrick Chinamasa veZANU PF, vaElton Mangoma vaimirira MDCT namai Priscilla Misairambwe veMDC inotungamirwa navaWeltman Ncube, icho chaida kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Sangano iri rakazobvisa zvirango asi zvakasarira pamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Mukuzeya nezvedanho rakatorwa neEU iri, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemukuru wesangano revechidiki reYouth in Democracy Initiative of Zimbabwe vaSidney Chisi. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu zvinorehwa nedanho iri.
Chokutanga ndechekuti iye zvino munhu kana kuti nyika haigoni kurarama iri yoga, uyezve nyika inenge isina zvose zvingaita kuti zvizvarwa zvayo zvinge zvichirarama. Saka unotoda kutodini? Todyidzanawo navamwe. Saka pachivanhu chiti zvikumo zvinoda kudyidzana mhute. Saka zvimwe chete nenyika dzokuEurope idzo dzakaona kuti hadzigoni kurarama kana dzisingawani zvavangashandisa zvinowanikwa muZimbabwe. Uyezve vakazoona kuti aya masanctions angaripo rarichingori daka rekandiri yekuBritain neZimbabwe.
Vachisi, maonero enyu padanho rakatorwa neEuropean Union rekumutsiridza ukama pakati pesangano iroro neZimbabwe?
Inini handina chinonyayo ndishamisa nezvinhu zvakaitwa neEuropean Union kuti ikwanise kudzokera kuti yakukwanisa kubatsira Zimbabwe. Chinhu chakanga chichinyanya kukosheswa zvikuru neEuropean Union inyaya yekodzero dzevanhu, inyaya yekuita hurumende inobata vanhu zvakanaka, inyaya yekuona hurumende inoisa masystems anokwanisa kusimudzira pfundutso dzevanhu. Asi European Union yakazotoona kutoti hapana kana zvinochanduka apa. Vanhu vari kutonga muZimbabwe nyangwe zuva rikatanga kubuda richibva kumadokero havasi vakachinja matongera vanoita, mabatiro avanoita vanhu, kudzvanyirirwa vanoita. Saka zvinhu zvavari kuita zvese izvi zvaakuchikanganisa kurarama kwevanhu vemuZimbabwe vacho. Saka kubatsirwa kwatiri kuitwa neEuropean Union hakusiko kuti ZANU PF pane zvayachinja zvinyuwana. Inyaya yekuti ZANU PF yatoitisa upenyu hwevanhu zviri west ichikavhira nyaya yekuti nekuti tipa masanctions. Nyangwe munhu anoba, nyangwe munhu anopondwa, anongopondwa zvinzi nekuti Europe yakatipa masanctions. Inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe upenyu hwavo ndo hwakanyanya kukoshera munhu wese pasi pedenga rinoiri, zvisinei nekuti anosapotwa pati pikandano bilonga to which political party.
Vachirumhanzu, pfungwa dzenyu nemashoko ari kutaurwa navachisi.
Zimbabwe hapana chaikagadzirisa, asi iyi nyika yakazvimirira ikati iyo isusu tichaenda nezvinangwa zvedu zvokutora ivhu redu, maresources edu, to cover our own inch. Zvinotaurwa vachisi zvokuti Zimbabwe hapana zvaikachinja, and then European Union ikaona kuti atinga goita sei. Hakuna zvinhu zvakadero hama yangu vachisi kana kuti navatiriri vakatirira iye zvino. Hazvigoni kuti nyika dzoku Europe dzishaye hope nenyaya yokuda kubatsira maZimbabweans. Ichocho ndochokwati chatofanira kutanga tabudzana toga maZimbabweans. Tisati takomenda. Handifungi kuti yemi mukanya muri kuAmerica makamboshaya hope nokuda kubatsira vanhu vokuZambia. Iva vachisi ava havana kutomboshaya hope nokuda kubatsira vanhu vokuPakistan.
Ndirangoti pindurei pane zvataurwa navachiro manzo. Inini ndinowirirana navo zvikuru panyaya yekuti izvo hakuna chinhu chinonzi nevanhu veZANU PF vanoda kubva kuna vanhu veEuropean Union. Vanhu veZANU PF vakaba upfumi hweZimbabwe kubva 1980 kusvika patiri panapa. Ndo vane mabhizinesi, ndo vanowana matenda, ndo vanowana zvese. Saka havana dambudziko mukurarama kwavo. Asi munhu akagara muBikita, munhu akagara muMbare, munhu akagara kumagwegwe anotoshaya kuti izvo obatsirikana sei achinzwa vanhu vachinzi vanonoita birthday kuVictoria Falls inoda 1 million.
Zvimwe I think pane nyaya dzokukomenda kuti government inoshanda sei zvinenge zvichida ruzivo kwakati bijanana. Iye zvino vari kutanzi kwai vanhu vakabudira munemo vanhu veZANU PF tomboenda kupolitics dzacho. Dzataura vachati vanhu vakawanda ndo vanosupporta ZANU PF. Saka zvazvinoreva ndozvokuti vanhu vakawanda ndo vana mabhizinesi. Saka vasina mabhizinesi ndavati ivo vana mabhizinesi kava vari vanhu veZANU PF.
Mukanya, munozva zvinotaurwa navachiri manzu vanotaura kunge history haiverengwi nevanhu. Inini ndinorangarira zvikuru pachiitwa committee yereengagement of Zimbabwe and the European Union time inclusive government. Team iyoyo yakasetwa neinclusive government nekuti European Union yakaona kuti kwanga kuine hope within the inclusive government. Saka haisinyaya yekuti European Union yakangofunga yakagara kwanga yakagara kuti takuda kuuya kuZimbabwe kuzoti tibvise masanctions uyezve kuti titange kuita business. Aiwa vachiri manzu.
Vanga vari mukuru wesangano revechidiki reYouth in Democracy Initiative of Zimbabwe vaSidney Chisi. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Nefenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadoma vaPrince Machaya kuti vave gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General. VaMachaya vainge vari muteedzeri wegweta guru rehurumende kubva muna 2007. Vanotsiva vaJohannes Tomana avo vave muchuchisi mukuru wehurumende kana kuti Prosecutor General.
Imwe mhuri yekumbare yakabatsirwa nevana vana mwedzi mupfumba mweyapfuura asi ikatadza kubuda muchipatara sezvo vanga vasina pekugara pakafaranuka inoti iri kufara zvikuru nerubatsiro rwezviuru zvishanu zvemadhora zvayakapiwa nesangano reWezhira Ndione Trust rekumasvingo. Mari iyi vakaipiwa kutanga kwesvondo rino. VaMishek Mutasa vanoyemurume waamai Alice Mutasa ava vakabatsirwa nevana vana ava pamusoro pezvo vaine mumwe mwanakomana vanoti vari kufara nechipo chavakapiwa nesangano iri.
VaKila Zivu ndivo vakamirira sangano rakapa mhuri iyi mari yekuti ikwanise kutanga kuvaka imba kuStone Ridge uko yakawana nzvimbo yekuvakira. Bazi rezvematunhu rakabatsira mhuri iyi kuti iwane nzvimbo yekuvakira. Vana ava vanonzi Charmaine, Chanel, Chantel na Charlene uye vari kuchengetwa kuchipatara cheHarare Central Hospital uko vari kugara namai wavo kusvikira mhuri iyi yakwanisa kuwana pekugara pakasununguka. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamutasa kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvino.
Tinongoti vanhu ava vakangonzwonya hecho pane chichemo changa chichitaurika kuti chitiwo tiri kukumbira pekuti tikwanise kunga tine pekugara nevana. Saka ishu vobva vaerenga nyaya iyoyo kubva vazokwanisa kuti bata nemanje vakasangana kuHarare Hospital vobva vakwanisa kuti batsirowo nemari yekuti tikwanise kuti titengo zvinhu zvekuti tikwanise kuti tikawakawo kana 3 rooms zvekuti tikwanisa kugarawo tine vana.
Pari zvino mapiwa mari yakawanda sei?
Parizino marita kwanza kupiwa inita yu 5,000.
Parizino mawana ire peku vakira?
Sendi yuko Stone Ridge. Tengakoti ishe ya vuta kangu yona ukuro kwa gafi. Tengakoti kupiwa ni prezi yu pasia. Tengakoti ni prezi kakana nani wangu.
Imi sababa ve makwazi muri kunzwa sei parizino. Tunaona kuti magara imi sekutora kwa maita 9 months vana vari muchipatara na amai.
Tangu sisi kufa muthi waita zao wakuti batira sicho kinu wana wanga wakarangu wavari mumuchitara ku izu zivani 9 months chaka wangu tindilozi kiti hata ndi samara kashita kudabidi chingu kubatira kuti wana wano upe kuti waeno 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 upe kuti dono pe kutindo tangira kutindo ita parizino.
Parizino muri kushanda here?
Parizino ndiri kushanda iyo vanhu vakwanisa kubva kwatondi pane basa vatindotanga muso 1 basa rachura vadoni pandiziya kuti basa riti but vatoti vanokwanisa kundi pane basa kuti ndikwanisa kuzvina kuti basa naone muri yangu kuti oshanda ku company auti.
Imi musati mapiwa basa iri mamuri kuita basa rei?
Ndanga ndichiita zvese job ndichitengesa ndiri kumbare kumusika.
Uye zveparizvino muri kugara kupi?
Izvo zvindiri kugara mumbare ndomendiri kurenda ndiri wanira ndiri kurenda kumumbare ino.
Ko mwana mukomana akura sei parizvino?
Izvo ari kusvika 5 years before 18 March. Saka izvo zviparizvino akatokanganisa kuenda kuchikoro dziri kuti angasino betire kuti akwanise kuenda kuchikoro. Iyezve wekuti kana kuti tikakwanisa kutaura nevanhu tondonona zvikuru kuti tofundisa mwana. Ishe imekende kutu anonga chizobitira wacho nano zibereke doma kuchikoro kwacho doza nga ziriku nisa kutito zifamiso kisa inza unko tifaza kango ndi ziringo kutu ndaita inda ndi sato kutu ndi kwanse kutu ndo zifamiso kisa.
Kwa hivyo mai makwazi vatambira sei rubatiro rwamawa na uru?
Sijimu chini chango kutu wafadzo kutu kanesha anga wali vanga watu nukutu kutu hafi ndi vazaka gara omu noma pano waera kutu uzangari rao kutu hafi kutu basira uti kwanse kono kutu ndiona kuti mhuri yangu ndinayo ndiri panzvimbo imwe ndichiona ndichibatsiranawo kunangiwa kwavana vachivawo.
Avo vanga vari vaMishek Mutasa, baba vevana vana vakazvarwa musi mumwe chete, vachitaura naMavilas Muhlanganya weStudio 7 vari paRunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu muchirongwa cheWomen's Roundtable Forum.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchirudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguwa ya tinuweringa tsamba mbocha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti varume muZimbabwe zvino zviri kutiomera zuva rimwe nerimwe sekuona kuHarare takuwara nekubirwa zvichingonzi tichakupai mabasa. Kunyanya isu tunoita mabasa ekuchengetedza upfumi hwenyika nevanhuwo zvavo kana kuti masecurity guards. Pese paunoda kupinda basa unosangana nemashoko emari inotogona kudarika $60 yekuve nhengo yekambani ichinzi ndeye training necertificate yausingazo mbofa wakapiwa. Zita ndinoitwa Rafael M. Makasika Razaro wemuchi uira.
Aiwa vateereri nguva yedu ndo yaita shanja, asi tinokurudzirai kuti murambe muchinyora tsamba dzenyu dzatinoverenga kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vaimbove munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaDidmas Mutasa vanoti havatambire kudzingwa kwavo mubato nekuti Politburo iripo haina kusarudzwa pachiteverwa mitemo yebato.
Vashandi munyika vanoti vacharatidzira kana hurumende ikasawedzera mari dzavo sekurudziro iri kupiwa nagavhuna webhanga guru reRBZ.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzanga dzichikweshana papfungwa yezvinoreva kutanga kudyidzana kweEuropean Union neZimbabwe. Tabatatuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana, anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu, a blessing Zulu, doksiai muina Chris Gande na Jonga.